mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kushomeka kwemari yemunyika ndiko kuri kuita kuti zvinhu zviite sezvanaka
vanhu vari kuona dambudziko racho saka zviri nyore kupinda mucommunity vanhu vachitaura nezvazvo nekuti idambudziko riri kutoonekwa muno muzimbabwe kuti vechidiki vari kubata pamuzi
sangano rewomen action group rinoti vabereki vari kuona kuti kubata pamuviri kuri kuitwa nevana vasati vabva zero idambudziko guru rinofanirwa kurwiswa zvakasimba iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mukuru webhanga rereserve bank of zimbabwe dr john mangulya vanoti vanotarisira kuti kudonha kwedhora remunyika kurambe kuri pakati pechikamu chimwe chete kusvika pazvikamu zvitatu kubva muzana kusvika mukupera kwegore rino nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti kushomeka kwemari yemunyika ndiko kuri kuita kuti zvinhu zviite sezvakanaka
kukwirira kwaita mari yemuno tichienzanisa nemari yekuamerica yatingati exchange rate official exchange rate appreciation yaitika iyi yaunza kakugadzikana mukukwira kwemitengo yezvinhu chekutangisisa chakakosha ndechekuti tijekese kuti appreciation kukwira appreciation yezimbabwe dollar yainyanya kukonzereswa nekushomekwa kwemari munyika yatingati liquidity situation iri tight mapayments hurumende haisi kuita mapayments akawanda isina mabulk payments anga achimboitwa kubhadhara makontractor saka taona tightening yaitika muliquidity situation yaita kuti simba remari yemuno rikwirire yatinoti pachirungu appreciation tichienzanisa nemari yekuamerica saka izvozvo zvaunza kwakugadzikana in terms of mitengo yezvinhu makaona mastatistics akaparurwa nevezimbabwe national statistics agency ari kutiudza iwo kuti makaona annual inflation yaderera kubva pa 175.8% muna juni wegore rino wegorera muna juni kusvika pa 101.3% muna july saka annual inflation rate yedu yaderera even though ichiri pamusoro muafrica tichingori pa position yekutanga then makaona monthly inflation ndo yanyanya kuderera ichibva pa 74.5% muna june zvinezvi yamunegative titori mudeflation yapa minus 15.3% sazvo zvingoreva ndezvekuti on average tichikombeya mwedzi wajune nemwedzi wajuly on average mitengo yezvinhu yakati derere neabout 15.3% asi chakakosha kuti tijekese ndechekuti even mitengo yakati dererei mitengo yacho yanga yagara iri pamusoro zvakanyanya saka hongu zvinounza abit of relief kumaconsumers zvinounza abit of relief even kuna vanoshanda but mitengo yezvinhu zvizhinji ichingori pamusoro zvakanyanya especially tichienzanisa nedzimwe nyika dzakatikomberedza makwana mitengo yemafuta for example musadiki tingori panumber 2 tino Malawi ndo iri pamusoro but Zimbabwe iri panumber 2 even Africa Malawi ndo iri panumber 1 in terms of fuel price tichiterwa neZimbabwe makaona mitengo even yezvinodyiwa hongu tinogona weZimbabwe ari kutaura kuti zvatiderere but still maprice edu achiri pamusoro saka zvakakosha ndezvekuti tipfuurire mberi hurumende ipfuurire mberi nekuisa mareforms anounza sustained price stability nesustainability
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Mapato anopikisa anosanganisa Resistance College and for Change anoti hurumende iri kukundikana mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Sangano reWomen's Action Group kana WEG rinoti tsika dzechivanhu hadzitadzisi kuti vana baba vaudzwe pamusoro pekubetserwa kunogona kuitwa vanasikana vavo pamusoro penzira dzinogona kushandiswa nevasanasikana kuti vasaita nhumbu. Mutungamiri wesangano reWomen's Action Group Amai Edna Masiwa vanoti nyaya yekubata pamuviri kwevana vasati vabva zero neavo vasati vasvitsa makore ekuroorwa idambudziko guru munyika uye rinoda kubatana kwevanhu vose kuti ripedzwe. Vachiti vabereki vari kuona dambudziko iri naizvozvo vanodawo nzira yokuripedza.
Ndofunga inyaya yezvekutaura kwamaita kuti inyaya iri kutozikana kuti pane dambudziko revana vadiki vari kuita pamuviri. Izvi zvinhu zvinofanira kuti zvigadziriswe zviadreswe muno muZimbabwe. Nesu tiri kuona zvinhu zviri kukanganisika, vanhurume nevanhukadzi tese tirikufanira kutarisana nedambudziko iri, uyezve vana vadiki vanofanira kudzidziswa nekuti vamwe vari kumera vari kuita pamuviri vanga vasingambonyatsonzwisisa kuti pamuviri tiri kungoona takatarisa musikana wekucholocho anga asingatombozivi zvaiitika, anga asingatombozivi kuti aane pamuviri. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zvatiri kuti ngatidzidzisanei mumacommunities kuti tigone kuchengetedza vana. Ndofunga basa rekuchengetedza vana rinofanira kuiswa kumacommunities kuti vana vasasangane nematambudziko iwawo. Asi takatarisa kune vana vati kurei, kune hurukuro dziri kuitwawo zvakare kuti tione kuti vana vakadai vanenge vakugona vakuda zvokuenda pabonde vari vadiki vakwanise kupiwa kana nzira dzekudzivirira pamuviri. Nekuti kuramba tichiti havasi kuita zvepabonde isu tichiziva kuti vari kuita zvepabonde zvinoramba zvichingotipa dambudziko rekuti tinoona vana ivavo vachiita pamuviri.
Zvino Amai Masiwa, kana totarisa kunyaya yamambotaura yechivanhu, zvingava nyore here kuti vanhu vapinde mumaruva vachitaura navabereki vevana vevasikana kuti vape vana vevasikana mukana wokusabata pamuviri? Zvingaita nyore zvakadii?
Ndinofunga zviri nyore nekuti vabereki vari kutoona dambudziko. Pane vabereki vanotokwanisa kuuya nevana vavo kuti mwana uyu aita dambudziko rakati, mwana deabatsirwa. Saka vanhu vari kuona dambudziko racho, saka zviri nyore kupinda mucommunity vanhu vachitaura nezvazvo nekuti idambudziko riri kutoonekwa muno muZimbabwe kuti vechidiki vari kubata pamuviri. Tichine basa kuti tigone kuona kuti kodzero dzevanhukadzi nedzevanasikana dzadzikiswa. SheWomen's Action Group nofunga patanga tiri kulauncha campaign yedu yekupemberera 40 years tavamba seorganization, tiri kungoti we are still marching on, tiri kuramba tichienderera mberi nebasa rekusumudzira kodzero dzemadzimai muZimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reWomen's Action Group, amai Edna Masiwa, vari panhare kuHarare neStudio 7. VeRuzhinji vari kutambira nemaonero akasiyana siyana danho rehurumende rekupa chiremera cheugamba hwenyika kune vaive mukuru wekereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa, kana kuti ZAYOJA, Archbishop Ezekiel Guti, avo vakashaya musi wa5 Chikunguru vave nemakore zana. VaGuti vakatanga kereke yavo mugore ra1960 ikakura nekupararira kunyika dzakawanda muAfrica nekunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vanoongorora nyaya dzezvechitendero vekereke His Grace Ministries, Apostle Martin Matinenga, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoti kumhuri yose yeZimbabwe, zvikuru sei mhuri yeZayoja nemhuri yeForward in Faith, tichemene netariro nekurasikirwa kwataitwa nababa vedu Gamba panyaya dzezvokutenda. Baba Guti,
munhu waMwari, rwendo rwavakafamba panyika, mungaitiwo mazwi here ipapapo?
Kana takatarisa kurwendo rwafambwa nababa Guti, kana takatarisa kubata kwavakaita, tinotarisa nemoyo wekupemberera, kufamba kwakanaka, kufamba kwekutenda, tisingachemi, tingarasikirwe nemunhu panyama. Asi kana takatarisa rwendo rwavo, tine kutenda kwekuti vakarara vakamirira kudzoka kwaIshe Jesu Kristo. Naizvozvo tingakumburane tichibatana maoko nekuchemana semhuri yose yeZimbabwe. Asi mufaro wedu ndewekuti afira munaIshe Jesu Kristo haana kuparara.
Sekereke munotambiranawo sei nekuitwa kwababa Guti Gamba renyika?
Tinofarawo zvikuru sei nezvaitwa nemutungamiriri wenyika isusu sekereke, kuti vakatarisa baba Guti pane nhau dzokutenda, vaonawo vari munhu akakodzera kuti angaitwe gamba renyika zvichibva kurutivi rwezvekunamata. Nekuti tikatarisa rwendo rwavafamba makore angasvike kuma80, vari munhu akamira achikurudzira nokupupurira kunaka nekubwinya kwaMwari, mweya ichikohwewa, mhuri youmambo hwaMwari ichikura kuburikidza neruoko rwavo kana kuti kuburikidza neZayoja. Izvozvo tinofara zvakanyanya sei kuti kunyangwe nemutungamiriri wenyika azvionawo pamwe chete nemakurukota ake pavaisa musoro pamwe chete vakati ngave anokodzera kuitwa gamba.
Hazvisiwo here zvave kuswededza zvemweya zvechitendero kune zvematongerwo enyika?
Kubva kumakare kwose uku, ugamba hwenyika hwanga hwakasiyirwa kune avo vakarwa hondo. Asi mumazuva mashoma apfuura takaona zvichizaruka vanhu vanosanganisa vaimbi vakaita sababa Oliver Mtukudzi vachiitwa gamba renyika, vanhu vanofanana nana Soldier Love vachiitwa gamba renyika. Zvanga zvakarerekera kunhau dzekuimba, asi kana taakuonawo zvichitapukira kwatiri vekutenda, kana kuti vatiri veumambo hwaMwari, kana kuti vatiri vezvezvitendero, tinofara nazvo zvakanyanyisa. Nekuti nyika iri kurangarira uye ichionawo kuti nhau yezvokunamata haisi nhau ingarasirwe kure. Saka kana vakuru vanotungamirira nyika vachizvionawo kuti mukuita basa irori kune vari gona, kune varamba vakamira pachokwadi, kune varamba vakatsungirira, izvozvo tinofara nazvo isu vemakereke. Nekuti tinobva tanzwa manyawi ekuti zviripo zvatiri kuita zviri kuonekwa, zvinogashirwa kunyangwe nenyika, zvinogashirwa kunyangwe nevakuru nevatungamiriri.
Avo vange vari Apostle Martin Matinenga vekereke His Grace Ministries, vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. newzimbabwe.com rinoti mutungamiri weTPC vaNelson Chamisa vavimbisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vachavapa chigaro chemutungamiri webato rinopikisa muparamende kana kuti leader of the opposition. Muzimlive.com sangano reUnited Nations Population Fund rinokurudzira hurumende kuti iwedzere mari yokutenga zvikwanisiro nemishonga yekuti vechidzimai vazvidzivirire kubva mukuita nhumbu, kwete kumirira kupiwa mishonga nemasangano akazvimirira. Newsday vanoti vasevhi akazvikuwere vanoti hurumende yeZANUPF inofanirwa kusunungura vose vakasungirwa zvematongerwo enyika vachiti izvi ndizvo zvavachaita kana vakunda musarudzo. Newsday makare hurumende inoti haisi kufara nekushomeka kuri kuramba kuchiita vechidzimai vanokwikwidza musarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muteereri weStudio 7 nguva yese ndinonzwa urombo nezviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Utungamiri huri munyika yedu une udzvinyiriri neumhondi umbavha. Hamino kuti vakasukuveri vakuda kuti ndinoda kukwikwidza kuti ndiite member of parliament president. Chatisingazivi pa 37 years dzavakanga vari muparlamendi chii chavava kuzoda kutanga kugona izvi. Nonga varege kubata vanhu kumeso, tinovaziva macentral. Ndiri mubve wekumacentral venyu. Vanhu ngavarege kukotsira kumacentral uku. Macentral chamva ngavarege kukotsira. Tichasara tichitaura tega kana hurumende iyoyi vatadza kuvhota. Ngazviregerwe zvaakasukuvere izvo. Ngatisiyanei nazvo, tinoda hurumende itsva pamberi naChamisa. Ndivo vatiri kutomirira kuti vatonge hurumende nyuwani tione shanduko. Isu tiri kuda shanduko chete.
Studio 7 muri sei muri? Mazviona ka ZANUPF kuti mapererwa mani akufamba nevoters room tichimanikidza vanhu kuti zita rako kana riri ipapa ndorichange rinobuda kubaloti? Aiwa, hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. Asi izvo matsvagiro angaita zvipigiro iwayo vana vachakudii? Ungozvigamuchirai mugara munangaikwa kuti vanhu vakudawo mukomana. Takumboda munhu akaenda kuchikoro kuti atonge nyika, kwete munhu akaenda kuhondo. Ikuno maibatirwe kuti baba inotoda chikoro chaicho chaicho, kwete kungofunga kuba zvinhu zvamunoita.
Makadiko vashamara reStudio 7 tangisateereri. Ndaida kumbotaurawo panyaya yekuti pane vamwanda zvematongerwo enyika kana vanopinda muzvikoro vachitora kana vana vechikoro. Isusu kuma1980s ikoko ndozvavaitoita, ndevezano vanoita kakatsika kakadaro zvokuti vanotora mwana wechikoro vachinomuitisa kuti vaende kumarari, tobvarika mataxishop, tobvarika mastoro. Ivava vanhu vezano vanoita izvozvo zvokuti kana vachitaura nyaya dzakadai izvo vabva ungonanga kuzano. Hakuna opposition yakapusa ingaitewo zvakapusa kudaro to inovhiringidza matichas nevana vechikoro. Ndo mashoko angu chete.
Pastudio 7 vashamarare nevanoteerera nhetsenyu restudio 7 masora zei henyu babaabhiya. Ndine chichemo kune vanhu vazhinji vanogara muSouth Africa kuti deno vakanyoreswa kuvhotaka vadziko kumusha vandovhota. Nokuti upenyu hwatiri kurorama muno makomana hwakaoma, vamwe vari kubva muno zvazvirema nokuita mamwe mabasa avanga vasikazivi vanongomanikidzirwa kuti vaiti, vamwe vari kukuvara, vamwe vari kufira pamabasa zvisina nezvibatsiri. Vanhu kumusha uku vanofanirwa kuti vadzokere vaende kundogadzirise nyika yavo. Tikagara tiri munomuka tiine madhaudhi okuvhota tichiti haa zvichazoonekwa makore anoteera, api acho ngatidzoke tindovhota hama zvinodiwa kunyanyanyanya vari muno muSouth Africa.
Vawande muri sehenyu kwavo pari siko, vawande sebasa vari sepose vashamarari vekastudio rinokufarisai. Ndinangotaura pamusoro pavamavhaza. Hai vamavhaza, gadzirisaiwo mukuru wenje vaaresa kutaura. Hakusi kutaura kwomukuru, nokuti mukuru akataura chidero apa unotaura ari mukereke, saka zvinoreva kuti kudini. tinotongorera kuti muri kungokurudzira mhirizhonga nemashoko enyu. Tinomangomawa kuti mashoko emhirizhonga chero muchiti hamuiti. Havawande tinongoti mukomana ngaapinde. Muziva henyu hamuna divi ramakarerekera, asi mukabudisa audio yangu inogara uchitaura.
Musoro ivashamarari nemose vateereri venhepfenyuro yeruzhinji. Zita, handini mudiwa zvanaka, handiri pano pamafikin. Ndaida kutaura maringe navamuonzora. Vamuonzora ngavandotamba nevazukuru kumusha. Zvepolitiki vazvikoniwa. Ndiri kuti kuna vamunangagwa, vamunangagwa matadza kutungamirira nyika. Ari kudiwa nenyika, ndinero, ndiye anokwanisa kunyukura nyika yedu yeZimbabwe kubva mukanwa mamupere. Zvose zviri kuita vamunangagwa vari kutadza chaiko kutaura pamusangano uzere vanhu vanosvika kana kuti 50,000 vanenge vachitakurwa nemabhazi iwavo vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika vachitsvagwa kuti ngavaunganidzwe kuti vamunangagwa vanodiwa nevanhu. Vamunangagwa hakuna munhu akangwara ari kutiona upenyu huri kuzvipa nezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe anovhotera bato reZANU-PF. Upenyu hwakaoma sezvizvi. Speech ikatorwa yavamunangagwa navaNelson Chamisa ari kuendesa nyika mberi anotoonekwa kuti uyu ane future ramangwana. Vamunangagwa vari kungotaura zvekurakasha, hapana. Aiti nguva yehondo ino tiri kuda kuti nyika yedu yeZimbabwe ive yakasununguka, ive ine mabasa, ive ine zvipatara zvinoshanda, zvikoro zvinoshanda, vashandi vachishanda vachiwana mihoro yavo yakakwana, kwete zvekungoporomisa zvisingabudi. Isi tiri kuti Nelson Chamisa ndiye chete anokwanisa kunyukura nyika yedu yeZimbabwe kubva mukana mamupere. Vamunangagwa hapana chavakwanisa kugadzirisa munyika kubva zvavabvuta masimba kubva kuna vamugabe.
Hai, nini hangu ndinoda kungotaura pamaballot box, pamaballot papers. Hazvo maballot papers hazvina basa. Mukomana fesi yake takungoiziva, takungoiziva fesi yake, hatina bana basa nazvo. Chero mukataridzana gogo vanotongoti uyu ndichamisa. Ndakatombofotokopa rimwe bepa zvangu ndichida kungotoratidzana gogo, vakandida kuona kuti vanogona here kumupoinda. Vakarova 100% vana gogo kumusha uku. Vakangoti uyu mukomana uyu ndiye Chamisa. Ndikati haasiye, vakati unonyepa, ndiye Chamisa ndo wandichaisira zveshuwawo. Haangariye zveshuwa, ndonaona anambuya vari kuona zvisingaiti. Mukomana anozikamwa, mukomana anozikamwa, tinohwina chete. Gore rino hazvigone, ZANU-PF choro ikada kumirira ndopanomuka hondo. Titakutozvipira kufa, because takafa kudhara. Takafa kudhara tiri kuno kunana Cape Town, tiri kutambudzwa kunoku. Titukwa makwerekwere, tiri magweja kunoku. Tine nyika yedu ine upfumi huzere. Tiri kutambura, tiri kutambura zvakanyanya.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa news ngavaite zvokunyorera kunhamba idzodzo, kwete kutumira maaudio.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yadzokera mukuva nhengo yeUnited Nations Cultural and Educational Organization, umo yakabudiswa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump makore mashanu apfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezviro vakaremekedza nekurangarira mukomana wechitema Emmett Till naamai vake, vachiti hurumende ichadzika midhuri mitatu munzvimbo dzakasiyana senzira yokurangarira Emmett Till, uyo akabvutwa nevarume vaviri vechichena vakamuponda zvakaipisisa vachimupombera mhosva yekuridzira muridzo kumusikana wechichena mugore ra1955 aine makore 14. kukondwa kwa Emmett Till ndiko kwakakonzera kuti vechitema muAmerica varwire kodzero dzavo nesimba. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Russia iri kupomera America mhosva yekuedza kuvhiringa musangano weRussia Africa Summit, ichiti vatungamiri vazhinji vekuAfrica vari kukurudzirwa neAmerica kuti vasaenda kumusangano uyu. Vatungamiri veRussia vaVladimir Putin vari kuita musangano wemazuva maviri nevatungamiri venyika dzemuAfrica uchatanga mangwana China 27 chikunguru kusvika chishanu 28 chikunguru. Mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vakatosimuka kubva kuZimbabwe vakananga kuRussia kumusangano uyu. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti Russia haisisina shamwari zhinji, naizvozvo inoda kuumbidzira usawira nenyika dzemuAfrica kuitiravo kuti dzigoibetsera zvikuru kumisangano yeUnited Nations.
I think Russia iri kutsvaga maallies apa. Iri kuona kuti zvinhu zviri kuoma uku ku Ukraine uku. Hondo yavakatanga neUkraine yavaifunga kuti ichapera very fast iri kutovatambudza chaizvo. Saka pana pavari kutoona kuti zviri nani vatry kutsvaga maallies and maAfricans, because I think kuEurope uku hakusisina maallies that they can rely on. Vana China uko havasi kunyatsonzwika because vane marelationships nevana US nana UK. Saka naivo vari kuprotecta mainterests avo, so they can't give him full support kuti arwise Ukraine. Saka now he's turning to Africa kuti maAfrican leaders amupe support.
Iyo Africa ingabatsira Russia nenzira ipi?
Eventually maybe ungawana kuti akutota even maybe nerubatsiro nemauto kuti auye kuzobatsira kuUkraine. So because ava vakomana veWagner ava hachavatembi because Prigozhin akamupandukira akada kuita mutiny kuRussia. Saka akutonidawo manew friends, manew allies, and I think kuAfrica uku kune magalibu leaders vanoita saiye zvedictatorship. Saka it's easy kuti aite se ataurisane navo anzwe. Plus pane nyaya yegrain, nyaya yefood isinsi akabuda muagreement yanga yakasainwa neUkraine yekuti achabvumira Ukraine kuti export grain yayo kusina maproblems. Taranzo takaikanzunga. So now I would have a promise of achavapa grain yacho kuitira kuti vamutsigire. Africa is poised kuti my economy zayo they are poised to be the fastest growing makore ari kuuya. Saka I think Russia plus takaona even kunoku Biden achidaidza maleaders atitauye kuwhite house paakaita yake last year America Africa Summit. I think Putin ada kuita all the same kuti atrye kukonvinsa maAfricans ava kuti amusupporte. Plus also Africa I think ine largest voting block kuUnited Nations. So if akakwanisa kuti avakonvinse kuti vauye kusite kwake kana kuchivhoterwa maresolutions kuUnited Nations uku anogonawo kuti awane support kubva kwavari.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reWomen Action Group rinoti vabereki vari kuona kuti kubata pamuviri kuri kuitwa nevana vasati vabva zero idambudziko guru rinofanirwa kurwiswa zvakasimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.